Va chamisa munoti kudini mashoko aya ari kutaurwa navama vhairi nevamwe kubatorawo kuti pakaitwa mubatanidzwa avaone vatsvangirai vachikwanisa kunge vachitungamira mubatanidzwa wacho.
Mu maonero kaanosiyana siyana asi unogona kuona zvisizvo zvinobvumidzwazve. Chatinoziva isu ndechekuti takabvumirana kuti hatisi kuzoita makakatana kana gakava kana nhaurirano idzi munzeve dzeruzhinji, nokuti tinogona kukanganisana pamafambiro atinofanira kuita. Asi ndinonzwisisa zvangu kuti musangano wakaitwa unofanira kunge uri kwaGutu. KwaGutu uko kunozikana nenyaya yechikuruva mabhachi kana kuti mangisi nerimwe doro rinombopuhwa ikoko rinogona kudhaka zvizhinji. Saka ndizi kuti pamwe daranga rambonwiwa here pakazoitwa musangano. Kana ranga rakanwiwa chazoti hedu panopera bhabhara ziro riri tochigara pasi toonesana kuti aiwa ngatitarisei nhoroondo dzevatungamiri vatinawo. Isusu tatakati muonero wedu ndokuti chengawo semananga hapana risina mhosi. Muonero wedu ndokuti mbwambiri dzinenge dzakabatirana nyama hadzitorerwi nyama iyoyo. Turika denga ubatsirana uyo nokoko uyo nokoko. Asi nyaya kuti titarise mutungamiri wedu atsvangirai ndiwo mutungamiri ane nhoroondo yokuti akarovesa pasi ZANU-PF. Ndiye mutungamiri ane nhoroondo yokuti vamugabe chamu kana vabvozevezera kuti gamba rako ndiani kana kuti jongwe rako ndiani vanokuudzai kuti ndivatsvangirai, nokuti ndo vakavadya sarudzo, ndo vane nhoroondo yokuenda mberi nokuramba vakashinga kubva tichitanga kusvika patasvika izvozvi. Sango rinopa aneta, kwete kuti usina kumboneta uchangopinda wototi ndaakuda kupuwa. Unopuwa sei? Izviziva kuti sango rinopa aneta. Hatidi kuenda hedu kunoti tingada kuti nhingi ndiye anofanira kupinda. Ndozvenhaurirano ka vanhu vanotaurirana, asi matare haitwe pamusoro pegomo, matare haitwe paruzhinji, matare anoitwa mukuungana nekusaurirana. Kaka tichataurirana topanana mazano tochiti uyo wakakodzera kuinda pakati, uyo unoenda pakati kana tichinge tichibatana. Nokuti munozvizaka inhaurirano kaidzi hadzisi dzokutukana, hadzisi dzokuvengana, hadzisi dzokunyombana, hadzisi dzokusorana, asi kuvandudzana nekuti zvanza zvinogezana. Tiri vanhu vamwe chete, ibvi nomupindira gombo rimwe chete, tive vanhu vanofamba pamwe chete, kwete kuti tinge tichibva tagerana misoro tichiveurana, uyo wanikwa ane musuu, uyo wanikwa ana ndebvu. Hazvizobude zvakanaka pakuvaka kwatiuda kuita nyika.
Ivo vari kutika vatsvangirai vaiedza kwemakore akawanda vachikundikana, nekudaro yaanguva yekuti tsvimbo ipuhwe mumwe.
Isusu tsvimbo tinonzwa sokuti wajairirana netsvimbo yake ndiye watoda kuti arambe anayo, nokuti waakuziva makona ese, waakuziva kuti zinyekenyeke riri papi, waakuziva kuti danda rakamunywa nemujuru papi. Isusu zvatinoda kuziva ndezvokuti kana mujuru uchinge uchimunya unomunya danda zvichitora nguva yakareba. Asi isu tiri kutarisa kuti taane mutungamirika anga achionekwa nguva dzose achizama zvibingaidzo zvanga zvichizikana nenyika yose. Ndiye mutungamiri watinoona sokuti anogona kutiti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, nokuti munozviziva kuti kazhinji zhinji chisina nhoroondo chine njodzi uye chine ngozi. Nhoroondo munoziva kuti inavatsvangirai, nhoroondo munoziva kuti inavatungamiri. Tinotarisawo vatungamiri vari kune mamwe mapato vane nhoroondo dzaanadzo, asi tikuti nhoroondo idzo ngadziitawo chekoche dzichibatsirana. Takatarisa kuti tiwirirane, titaurirane zvisiri zvokusorana, zvisiri zvokunyombana, asi zvinoita kuti zviyambutse nyika. Nokuti nyika ruzhinji, nyika vanhu, nyika kubatana, nyika rudo, nyika kubatsirana kwokuti vanoona apo voonesana, kwete toonesana mumarari. Nokuti kada kutatanirwana mumarari umu tinopedzisirana tabvisana hanzu, uyo wofamba akashama, uyo ari mushwi, nyika yozara mapenzi.
Asi kavari kutiwo ka imi ndi munenge makatanga kuvanyomba muchiti munoda kuti vatsvangirai vatungamiri.
Kusi kunyomba kuti pave nechido chokuti semaonero evamwe vanoona vanotaura muonero wavo. Chakashata ndechekuda kuzonyombana kuti uyo watadza kubva nguva yakati. Munozviziva kuti vatsvangirai vane mbonje, vakapotsa vaurawa, vakapotsa vanhu vakaurawa vazhinji vanovatsigira. Izvezvi kutaura kudai kune marinda ari munyika nokuda kwematongerwo enyika, kwete nokuda kwokupiwa kwengaruko nekuda kwematongerwo enyika, kwete kuti nedzimwe mhosva dzavakaparawo mumanharaunda, asi nekuda kwematongerwo enyika nokutsigira shanduko, nokutsigira vatsvangirai. Saka vanhu vanotambudzwa, vanhu vanoparadzwa, vanhu vanoshungurudzwa nekuda kwokuti vanenge vakamira pachinhu chimwe chete. Hatifaniri kuchinyomba kuzvipira ikoko, hatifaniri kunyomba kuramba mira ikoko hatifani kunyomba mbonje kana maronda nemavanga nemisha yakapiswa nembudzi dzakatorwa nemombe dzakatorwa tobva tanyomba kita kunge paitwa dambe kana kuti paitwa je ihondo yabva kure kure ihondo yakaoma yekutoti tikada kuzonyatsotarisa pakutaura ikoko kuti atakati hai regazipora akabva murutsva matakadzi kakare anyaradza mwana zvakaitika kare ngativharei chikamu ichocho tovhura chitsva tochivhara mamwe makomba esakanga akamboitwa toti hava nezviito zvavakamboita ngazvikanganikwe totarisa chimwe chete senyika asi kana povhurwa maronda akare hazvivaki nyika hazvisumudziri chiono chatinacho ndozvatiri kungokurudzira kune vese vanotaura kuti aiwa pamashoko edu ngative nemashoko akapomodzwa akadirwa mvura anenge ane kusaswa rudo nekusaswa muono mumwe chete nokuti kuda kunozongonyoka vanhu vachisora mutungamiriri wevanhu vakaita savatsvangirai izvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti vamwe vakatosorwa maziso vamwe vakabayiwa nzeve dzakazara nematanda vamwe ane makumba ane minzwa nemasoso vamwe ane misana yakazara mapfumo vamwe ane zviso zvakazara mivari yemapanga nokuda kwenyaya dzematongerwo enyika asi tata tasiya zvose izvi takanangana nerudo takanangana nemuono wekuti Zimbabwe ndo yatoda kununura asi zvataa kuona izvi zvogona kuti tide kupanana mazano nekupanana yatingati vandudzo yokuti tibve nekusiyana nenyika yakashara zvakadai
asi panobuda kubatana here apa vachamisa nekuti ka zvaakutenge zvaakubuda pachena kuti vamwe vakuti havo zvinenge zviri nani kuita musoro wegudo pane kuita musiki weshumba
uko kune kuri kufunga kwevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa kutambudzika kuri kuita vanhu vemuzimbabwe hama dzashupika nyika ine nhamo muzvikoro umu mafizi aya ari kutambudza vanhu mumabhengi umu vanhu vatambura nemitsetse inonyadzisa mari muhomwe hamuna mabasa ari kuvhara kuri kumaruwa kuchikafu hakuna zvinhu zvakaoma hakuna kana upenyu hune pundutso vanhu vayaura tayaura munyika vanhu vari kunonga sosve nemuromo saka hatifani kuda kunyanya kunetsana nenyaya yezvigaro isusu tichitadza kutarisa ugaro hwevanhu hatifani kuda kunyanya kutarisa kuti ndakamira papi usingatarisi kuti nyika yakamira papi hatifani kuda kunyanya kutarisa kuti ndoda kuti uyu azenge aende pamusoro nokuda kwokusorana isusu chatoda kuunganidza haisi zvinhu zvatinoona sokuti zvinhu zvinotidzorera kumashure asi kuunganidza zvinotiendesa mberi hatingati mastrengths edu tese abatanidzwe kwete kutarisa maweakness hatidi kutarisa kuti wazonzi amutete uyo wanzi mupfupi uyo wanzi une kwashi izvozvo hazvisi zvatinotarisa ngatitarise kuti kana pane munhu tomusimbaradza amire kuti tose timire semuzambangwe nasenyika mapato yes tinoite mapato edu asi totarisa kuti ane nhoroondo inoita kuti iende mberi ndeupi tobatana tese isu tinodayira kuti vatsvangirai vane nhoroondo inozikanwa ende hatisi kutaura kuti vatsvangirai vane nhoroondo chete tichisora vamwe tiri kutiwo vamwe kana vane zvavanokodzerawo ngavauye vazvisete patebhuro chengaozi mananga hapana asina mhodzi isu tiri kuti kakomberedza tese rume rimwe harikombi churu kapakazitawo nemadzimai zvinhu zvinobva zvaita zvakanaka tojurudya majuru edu nyika yopedza nzara nyika yopedza kuziya zvinhu zvoitika vanhu vopemberera Zimbabwe itsva yauya 2018 munhu wese akafara kubva kumatebelland kumasvingo manikaland midlands kumashonaland ndozvinhu zvatiri kuda
asi vamwe vari kutiwo ka vachamisa paakutoonekwa kuti papindirana tinhaidzirwa apa saka nekudaro vari kuti kuti mubudirire musarudzo dzegore rinouya zviri nani kuti muedze kubatana nevamwe vangwari muMDC vakaita sana biti nana muzvinafundo Washman Ncubava nekuti mukasadaro muchida kutsvaga vamwe zvinogona kunetsa vari kutiwo zvakare ka mbudzi yemurombo inokuma ichiteera bere ndo zvaakuitika apa
mbudzi yemurombo inokuma ichiteera bere asi munofanira kuziva kuti mbudzi yemurombo painonge ichienda kunomwa mvura inenge yakasungirirwa gumbo kuti inogona kutorwa nengwena saka isu takasungirirwa mbudzi yedu ka kuti painoendawo murwizi umu inogona kutorwa nengwena tinoziziva kuti patira apapa panofanira kunge pakavhurwa meso tichifamba zvikuru nokuti kazhinji zhinji panenge pane matare akaoma kudai enyika kutotadza kuvata ziso rimwe rombosvinura rimwe rakavata kuitira tinge tine uchenjeri neudzamo hwekwatiri kuenda tatisingadi kuita sadza mutekwe heri sadza mutekwe topedzera tava kuna taisireva tanyudzwa murwizi munenge mune ngwena kana kuti mune zvinodya nezvinotakatisa isusu chatiri kungoda ndechekuti wese anoda kuti tiende mberi achitsigira mutungamiri weruzhinji akasarudzwa vatsvangirai ngatiuyei tibatsire basa iri nokuti kazhinji zhinji tataura isu tikati munhu wese akati tibatsirane kusunda gomo riri apa apa rinobva raita nyore munoziziva kuti kana tabatana kusimba ikoko kuripo saka vangava vamangoma vangava vawelsman nuve nevamwe vatungamiri vese vamungataura masao vane kodzero dzokuti vange vachibatsira chatisingangodi chete ndechekuti panenge pachifanira kuonekwa mweya worudo touyisa mweya uya wokuvavana nokuvengana haizvozvo hazvivakinyika
saka tombodzokera kunyaya yenhaurirano muri kuenderera mberi here muchitaurirana nevamwe vemapato anopikisa panyaya yemubatanidzwa
isu kuenderera mberi tichitaurirana chatisingadi ndechekuti wanzi huya kuhumwe yeruzhinji iwo tosvika kuti no ndoda munda uyo ndewangu wandishedzerei kuhumwe kana tokuti achiuya timbomwawo mahewa yatiri tese ndakagara muimba yekutandarira iwoti aiwa handingogumiri mumba yekutandarira dendapinda mune yaunorana nemudzimai wako ipapo pakashata zvikuru nokuti kana wanzipinda mumba hazvire kuti chinzi pinda mumba yemukati izvozvo ndozvodambudziko ratinaro guru rokuti ngationesanei kuti tine kukokana uku pane zvatinofanira kukoshesa nekuremekedza ndochinhu chimwe chandinokumbira kunana vangomo vana vabvundura nevamwe vateedzeri vevatungamiri kutisada kukanganisa kuita vana chimusoro kubvongodza muto kuita kwawakaguta nokuti vazhinji havana basa nekuti chigaro ichi chakamira sei vanoda ugaro ndo zvatinofanira kuvandudza nyika iyi yakakosha kudarika ani nani zvake saka haisi nyaya yezvigaro kana tikada kutarisa zvigaro tingatokanganisa nyika ngatitarisei ugaro hwevazhinji nokuti vanhu vatambura kubva kuvadzidzi kuvakoti vashandi vehurumende vanhu vari kutambura munyika kusanganisira masoja nemapurisa vane nhamo inotyisa nhamo inogona kupera chete paita kubatana pamwe chete toyambutsa nyika tozotanga kutaura zvimwe zvisina zvokuti ndazowana here mugodhi wakati kana kuti ndawana munda wakati vazhinji havana basa neizvi vanongoda kuti matumbu edu ange akarapwa nhamo yenzara nechirwere chanetsa chekuti tinenge tine nzara munyika ine upfumi hwakadai.